manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chikunguru 27 2024 makateerera ku studio 7 nevenyerenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya yesarudzo uye nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu pamberi pemusangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya. Asi vezanu PF vanoti hapana chiri kunetsa munyika kunze kwevashoma vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC uyo. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics ari kuitirwa kuFrance uyewo zvabuda mutambo wenhabvu wePremier Soccer League watambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbotungamira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yesarudzo dzegore rapera dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka zvakatendwa kana naiyo SADC nemamwe masangano akaita seAfrican Union, European Union, hurumende yeAmerica nevamwe vaongorori vesarudzo. Vachamisa vashorawo nyaya yekusungwa kwevanopikisa pamberi pemusangano weSADC uchaitirwa muHarare mwedzi unouya. Pasina humbowo hurumende yakati pane vanopikisa uye vamwe vemasangano akazvimirira oga vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa uye gurukota rezvemukati menyika vakazembe vakati vanoda kukanganisa musangano uyu vachasungwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vachamisa.
Nozo angu wezani PF kuratidza kunyanyopusa kwavo.
Ko sei muchidaro?
Vanomhanya vachitaura vaMnangagwa vazogadzwa kuita SADC. SADC inofamba ichigadzwa kunyika ichiroteta kunyika dzakasiyana siyana. Mukana weZimbabwe wanga uchangosvika ike zvino, asi munhu ari kugadzwa inyika iri kugadzwa. Asi nyika haigoni kugadzwa ine maperembudzi kana kugadzwa ine urwere hwakadai, nokuti ukanogadza unorwara. Tinobva taisa chikosoro chiya negosoro riya nechirwere chiya mese muSADC. Saka toda kuti zvigadziriswe izvozvo zvinhu zvakadai izvi nezvimwe zvinhu zvatinazvo zvisina basa makwapa makwapa, agezwe abve, tisava netsvina, tisava nekunhuhwa, tisava nekuora, tive nenyika inenge ine chimiro chinoonekera kuti inzoo inogona kutungamirira kuti SADC isaiswe gwembe renyika.
Totarisawo kusungwa kwavatimba nevamwe vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, muri kuzvionawo sei?
Zvakashata, hapana anobvumidzwa kusungwa achinyimwa kunyanyanyanya asina mhosva yapara. Hatitenderani nazvo. Ndo zvimwe zviri kuita kuti tirwe tichirwira kuti nyika ive yakanaka. Takaenda kunorwa hondo yerusununguko kuti munhu ave nekodzero, munhu ave nerusununguko, munhu akwanise kuva nemvumo yekuti asawirirana asingasungwi, munhu asatariswa kuti wabuda mbamani, munhu ave negutsa ruzhinji, munhu ave nerusununguko, munhu ave nemufaro, munhu akwanisewo kuti kana ane pfungwa dzake akadzicheta haunzi toda kusunga mbira dzako nekuti wataura pfungwa dzako. Saka izvozvo izvi zvinhu zvoda kugadziriswa. Ndo rimwe redambudziko rourwere rwatinahwo. nika inganzi inokwanisa kunge ichisvitswa painofanira kusvika kana ine zvinhu zvakada sezvizvi.
Vaimbotungamira bato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vanokokera bato rezanupf mudare reparamende vapupurai togarepi avo vanoti vanopikisa vari kuda kukanganisa musangano weSADC.
Dambudziko ratinoita Blessing nemaopposition atinawo muZimbabwe zvikuru ivava vanozviti triple C in their different colors ndeyekuti vakafanana nomwana unoti kana akaona vaenzi vasvika mumusha ndo paanoti karamata karamata akakwira pamusoro peTV akawisa chino akarova mai nomugoti akaita sei ndo dambudziko ratinaro. Hapana une shungu navo kana vakava macitizens akadzikama anoziva kuti nyika ndeyavo. Kuuya kweSADC kwakanakira munhu wese womuno muZimbabwe.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti kunotiratidza kubatana nevamwe vatakatenderedzana navo vatine zvisungo nazvo kuti tivake nyika dzedu. Saka kana ukava munhu unotora mukana iwoyo kusvibisa zita renyika, kukonzera bhonga mupopoto kuti nyika isagadzikana nokuti kwavanzwa kuti kunouya vaenzi, kuda kuonekwa. Kana uchida kuonekwa bva ukapara mhosva unosungwa.
Ko zvavari kutaurawo ka vatogarepi zvekuti mutemo uri kutarisa kuti wabuda mbamani vanopikisa vakangoda kungosimudza musoro vanobva vasungwa vokandwa mujeri?
Vana vatimba vane nyaya dzavo dzavakapara dzavakaita zvinhu zviri kunzi kwomutemo. Saka kana mutemo ukangowava kuvabata, haisi nyaya yokunanga munhu nezita, kunanga mhosva yaparwa nomunhu. Saka kana vakaita zvinoita kuti vabatwe nemhosva vanosungwa, kwete vetriple C chete. Kunyange umwewo ungafunga kuti unoda kupara mhosva achifunga kuti kana kwauya vaenzi mai nababa havazotori rushamhu vakandidzora, unotodzorwa chete. So ngavaite zvinoita kuti vave vanhu macitizens kwavo yenyika, hakuna unei navo. Asi kana vakapara mhosva vakaita zvinoita kuti vasungwe, vanosungwa.
Vanokokera ZANUPF mudare reparamende vapupurai togarepi vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe National Arts Council iri kuti vanhu vanoita zvemitambo vanofanira kuti vapfeke zvipfeko zvenyika kana kuti national dress kushambadzirawo Zimbabwe, vamwe vanoita zvemitambo vacho vanoti kuita izvi kunonetsa sezvo zvave kuitwa sekunge zvipfeko zvebato riri kutonga rezanupf. Asi vezanupf vanoti handi chokwadi sezvo chipfeko ichi sezvo iyo ZANUPF ine zvipfeko zvayo zvisinei nechipfeko chenyika ichi. Mutoroiri wenhau Pasmon Tlovu anoti panyaya inotevera.
Mutambi wechidiki anoshanda akazvimirira kudzai madangwa anoti kushandisa zvipfeko zvenyika muzvigadzirwa zvakaita semafirimu zvinodzinga vatengi pamwe nevemabhizimusi vanenge vachida kuvatsigira.
Vanhu vazhinji nyaya yenational dress havasati vaiimbresa and vari kutya kuiaccepta nenyaya yekuti mapindiro akaita yakaita sekunge iri galia yemusangano. Vanenge vasingade kuti vazodzinge masponsors nemapotential clients like let's say uda kushanda nemabhengi iwo uchiita kunge unoshanda futi nemusangano, zvizvi zvinoona kuti hazi kunetsa izvozvo.
Asi mumwe anoita zvekusetsa vanhu achiimbawo Taira Chikocho Munetsiwa anozikanwa nerekuti Madam Boss akarombedzwa nebazi rezvekushanyirwa kwenyika nekupfeka chipfeko chenyika paakaenda kuAmerica kumakwikwi makuru eBET Awards. Bazi iri rinoti akasimudza mureza wenyika. Vanongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu vanoti kutungamidza zvematongerwo enyika pazvirongwa zvekugadzira nguo idzi ndiko kuri kupa kuti vamwe vasade kudzipfeka.
Zvinoda kuendeswa kumapoka akazvimirira ega, kuenda muvanhu onokurukura kuti chatingatore chinomirira nyika pazvipfeko chinhu chakaita sei.
Asi mushandi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaFarai Marapira varamba kuti ndezvebato.
Haizvamb kuzukinda naye kuchinji aira muzukinda naye kurali aira bedzukinda chiro kupi kwano kuchida kuenda naye nekuti mucheka wenyika unobatanidza vana vose veZimbabwe izvo sezvano PF sinogamuchira nekuti zvuno zvinoita kuti vana veZimbabwe vabatane tifambe sivo rimwe chete tichichengetedzana nekuonesana tinomira nazvo tichisapota nesimba redu rese
vawedzera vachiti
vanenge vachirapoonesana nhau yekuti vanhu vanowana pundutso pakuvenganisa vana veZimbabwe asi izvozvo zvinhu zvinodzosa nyika yedu sure kana munhu achingoziva kuti shungu dzake ndedzokuti mwana wese weZimbabwe azive kuti Zimbabwe yake ndiyo yakakosha kupfuura chimwe chipi kana chipi.
Mukuru weNational Gallery of Zimbabwe vaRafael Chikukwa vanoti zvakakosha kuti vana veZimbabwe varemekedze zvipfeko zvenyika vosiya zvematongerwo enyika. Nhengo yebhodhi reNational Arts Council of Zimbabwe inotungamira chikamu chezvekufambiswa kwezvirongwa musangano iri vaMakaskora vati Zimbabwe handiyo yega iri kukurudzira kupfekwa kwezvipfeko zvenyika.
Zvinhu zvinobatsira kuti tirambe takachengetedza unhu hwedu ne identity yedu. Kazhinji kacho nzira dzekuti tinge tichikurudzira nekushambadza mbatya idzi hadzisi chete kumirira pamwe zuva rimwe chete pagore kana mitambo inenge ichiitika. I think zuva nezuva.
Studio 7 haina kukwanisa kudzwa kubva kumunyori mukuru mubazi rezvemitambo vaNicholas Moyo sezvo vange vasiri pabasa munguva yapfuura uye vange vasati vapindura mibvinzo yatavatumira pataenda pamhepo vachinzi vakabatikana negadziro yemitambo yemaOlympics kuFrance. Mumashoko kuvatori venhau gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika amai Barbara Rhodes vakati bazi ravo ndiro rinoona nezvekutengeswa kwejira rechipfeko chenyika uye rinotengeswa nemadhora mana pamita kana kuti $4 per meter. Mudzimai womutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndivo vakaparura urongwa hwechipfeko chenyika ichi musi wa18 Nyamavhuvhu 2021. Chipfeko ichi chine shiri inonzi ungwe iri pamureza wenyika, mavara ari pamureza uyu uye chinotorawo chidavado chekuvaka kubva kumasvingo eZimbabwe kana kuti chevron pattern. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Passmon Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 anemi muchirongwa ndini Blessing Zulu. Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum. Chirongwa ichi munosichipakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 asi nhasi ndini ndiri kumbofanobata matomu echirongwa ichi. Nhasi muchirongwa chedu taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare Grace Chirenje avo vanoita mabasa akasiyana-siyana mukusimudzira madzimai vachishanda nemasangano akazvimiririra nemamwewo mapazi ehurumende. Muchirongwa chanhasi tiri kutarisa nyaya iri kunetsa zvikuru munyika yekupondana nekuda kwemhirizhonga yemudzimba. Mapurisa eZimbabwe Republic Police akatoburitsawo mashoko kuvatori venhau achiti nyaya dzekupondana nenyaya dzekunetsana mudzimba idzi kana kuti domestic violence dziri kunyanya kuwedzera munyika. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 muzvare Chirenje.
maitia basa waita hapa blessing waliko vakuno
Muzari Grace, tirikuona mazuwa ano zime nyaya zirikunetsa ndeze kuti miri zhonga inenge ya nyanya muzimbaomu ya tingati pakati pevanhurume nevanhukadzi ndeimwe nyaya ya muri kumbotarisa nezvayo here
nyaya miri zhonga pakati pevanhurume yawandisa chaizvo takatarisa mapepa nhau takatarisa nyange pa social media paya tinoona kuti nyaya dzose dzawanda dzevanhu vari kuurayana vari kuzviuraya nyaya dzacho dzati wandei
Izvi zviri kukonzerwa nei semaonero enyu?
Ini sekuona kwangu ka hatisati tanyatosvika panhamo yekuti tinokoshesa kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi takaongorora takatarisa nenge takaona tsvagurudzo dzakaitwa nemasangano akasiyana siyana tinoona kuti munhukadzi achiri kutarisirwa kuti ari pasemunhurume tichitarisa makudziro atinoitwa tichitarisa mararamiro nemagariro atinoita pane kakusakochesana karipo pakati pevanhukadzi nevanhurume vanhukadzi vazinyanyisa kutarisiwa pasi asi chino chandinoona zvekare ndechekuti vana vezimbabwe vakuona zvakawanda nemuburikidza nekufamba mukuverenga neinei zvinoita izvo kuti pave nekakusakochesa upenyu kunyanyanyanya upenyu hwevanhukadzi saka izvi manje zvinotisika nemagariro edu atange kungovhiringidzwa kuona kuti nyaya dzemhiri zhonga dzati wandei
saka izvi semaonero enyu zvingagadziriswa sei kana kuti tingati chii chamuri kuitawo muchishandawo nemasangano emadzimai
icho chatirikuzama kuita ndechekuomesa vanhu kuti mukurarama uku upenyu hwemunhukadzi nehwemunhurume vese vakakosha hapana ari pasi perumwe chechipiri kana vanhu vatadza kuwirirana ngavatsvage rubatsiro zvichida vanoenda kuvanhu vokutaura navo makansela zvichida vanoenda kumazvichechi zvichida vanodedza hama neshamwari izvozvo zvakatikoshera uyezve tinodzidzisa vanhu nezveupenyu kuti kune mitemo yakasiyana siyana iri muno muzimbabwe chedomestic violence act iya kune vamapurisa cheko kuvictim friend unit vanokwanisa kubatsira sandozvimwe zvezvinhu zvatiri kuita kuti tikwanise kutaura nevanhukadzi nevanhurume kuti vakochedze ukama hwavo vasazosvika panyaya dzekuita mhiri zhonga
asi kana nekuoma kwaita upenyu muzvare chirenje mamwe madzimai ka anogona kungoti ndofira vana vangu
zvekugarira vana ka ritori dambudziko riripo asina handisikuda kuitarisa nemuone iwoyo blessing ndinoona kuti nekuda kwekunetsa nekurema kwakuita kukomunity yezimbabwe vanhu vakawanda vari kushungurudzika mupfungwa ndichiita izvo kuti maonero avo eupenyu awanisa zvikanganiswa saka zvekugarira vana zvanga zvakakosha asi hazvibatsire zvekuna uchizourayiwa uchigarira vana vacho zvinova zvinhu zvinozokanganisa nyange vana vacho wavanga vachida kugarira uyezve saka tichinogarira vana handiti vana vanenge vachiona mashura ari kuitika zvichaita izvo kuti vane vavo mashura avari kukura vachiona vazoitawo mashura iwayo kwavanendewo nevanhu vavanodanana navo
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare Grace Chirenje nekupinda muchirongwa chedu chanhasi
ndinotenda chaizvo kwamuri nevateereri kuti vandipo mukana unhu wekutaura maita basa
avo vanga vari muzvare Grace Chirenje vanoita mabasa ekusimudzira madzimai muupenyu hwavo musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chewomen's forum svondo rinouya iye zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano revarayiridzi reatus valbert masaraure kuti tinzwe kuti kudzimba kwaubasa kunosiya papi utungamiri hwavo kusangano reatus tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vamasaraure
tinotenda mukoma Jonga danu guru ratatora nemagwete edu mushure munge taita musoro pamwe chete tirikugadzira mapepa ekuti tiende kumatare edzimhosva tichisaita nyaya yeadministrative injustice yakaitwa yekuti panoitwa zvinhu zvekudecida contract yangu yeimplement ini ndisina kupiwa mukana wekuti tinge ndichipawo muono wangu nezvakaitika saka mapepa ose ari kugadzirirwa kana achinge apedzwa achange achiendeswa kumatare tichitarisira kuti matare achamandikidzawo employer wangu kuti tinge tichigadzirisana panyaya iripo pakati pedu ine gakava rinodzokera kumashure kusvika kuna 2019 hazvigone kuti ndini ndakamiswa basa ini ndisina kumbobvira ndapiwa mukana wekutaura divi rangu renyaya.
Takanzwa hurumende ichiti imi makatadza kunotora mihoro yenyu zvaita kuti vafunge kuti makaramba basa. Munoti
iyo nyaya yekuti ndakatadza kunotora mari dzangu dzemuhoro inyaya yekunyeba nekuti muhoro wacho unombobvira wavepo. Chakaitika mukoma jonga kandembiri ndechekuti muna 2019 patakasungwa pamaprotest ekukwira kwepfuel supervisor wangu akamhanya kunomisa salari yangu 14 days dzisati dzambokwana zvinotarisirwa pamutemo. Tarisai kuti ndakasungwa muna January umwe chete handina kutokwanisa kuwana salari. Zvinoreva kuti zvinhu zvakatoitwa zvisiri pamutemo kutovharirwa salari yangu. Pandakabuda ini handina kurwadziwa nazvo ndakanzwa kuti salari yangu yange yasizwa musi wa 3 February ndikanyora mapepa ndandatori kubasa ndichitozvishandira ndatoshamisika ndawana salari yangu isina kuuya ndikaziviswa kunzi yange yasizwa. Ndikanyora mapepa atinotobasa substitute of duty kuti vakwanise ku mutsa salari yangu iyo yavanga vavharisa zvisiri pamutemo. Asi havana kumutsa salari ndakashanda kwemwedzi yakati ndisingatambire kana dhora zvaro asi kubasa ndichienda vana ndichidzidzisa ndichifamba kumahofisi ndichibvunza nyaya yemuhoro wangu haina kumbobvira yagadzirwa. Kusvika ndanyora gwaro renyuto yatoti grievance letter ndichichema nenyaya yekusizwa kwesalari yangu zvisiri pamutemo nekuramba ndichishanda ndisingapiwa muhoro tichizivisawo kuti ndakuzenge ndichishanda mazuva mashoma semunhu ari kungoshanda asina mari ari kupiwa. Tikaita nguva yakareba yandaienda kubasa pano neapo kusvikira ndasvika ndikarambidzwa kushanda ndichinzi ndakufanira kumirira kuita hearing. Ndikamira kuti ndiitwe hearing haina kuitwa. Tikatanga kunyora maletter of demand yekuti ndibvumizwe kunge ndichiita basa rangu iro randakapikirwa ndiite ndichirambidzwa kushanda. Totoshamisika ndakuzonyorerwa kuti ndadzipwa basa nenyaya yekuti handina kuteera muhoro wangu. Dzinove nhema dzinongwasa kungotaurwa chete kana zvinge zvisina kupiwa mukana wekupiwa umboo hwekuti ndiri munhu akatodzvanyirirwa.
Vateereri vangada kuziva kuti kudzingwa kwenyu basa ukuva masaraure kunosiya papi mashandiro amamuchiita kusangano reAtuzi semutungamiri. Muchakwanisa kuramba muchitungamira varayiridzi here imi musisiri murayiridzi?
Kudzingwa uku kunaisa kunokanganisa nekuti vari kutidzinga havasi kuteedzera zviri pamutemo. Basa guru rematrade unions nderekutoprotekta mamembers anenge achivictimizwa. Union yangu itori basa rayo reunion yangu kuti iri project kumbunyikidzwa kwandiri kutoitwa naemployer wangu. Zvino ndikati ndambunyikidzwa naemployer mamembers eAtuzi vowedzera kundimbunyikidza haasiriwo maitiro atinoita kuAtuzi. KuAtuzi tinotarisa vese vanenge vavictimizwa in line of duty nekuti tinoona kuti iyi persecution iri kungototitageta nekuda kwebasa ratinoita.
Ko nhengo dzesangano renyu reAtuzi dzakatambira sei kudzimba kwamakaitwa basa uku?
Ndatambira mashoko etsigiro akawanda kubva kumamembers edu vari kunyunyuta zvakanyanya nekushungurudzwa kwatiri kuita uku nekuti handisiri ndega ndatanga kudzingwa. Tine mamwe mamembers edu secretary for young teachers vamuhlanga vakadzingwa musudo, secretary for education research vatavengwa vakadzingwa basa. Tina chairperson wedu embire district vari pasuspension. List yacho yakati rebei yemamembers edu anenge achitagetwa neregime. Saka mamembers edu anoramba achiwedzera kunyunyuta nedanho rokutorwa nehurumende tichingosimbisana semhuri kuti tibatane tichirwisa udzvanyiriro hwatiri kuona huri pachena huri kuemwa etunion yedu nechinangwa chekuda kuiparadza.
Tinotenda vamasaraure. Manga makateerera kumutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruwa reAtuzi Valbert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean muchaverengerwa naJonga Kandemiri.
America yakazvipira kuramba ichitsigira mikana inobatanidza kugadzirwa kwepfuma
kukura kwa upfumi nekuenzaniswa kwemikana mudunhu reCaribbean. Nasi rimwe rematambudziko akatarisana nevanhu vedunhu reCaribbean nderekuti vopona sei njodzi dzekushanduka kwemamiriro ekunze. Mutevedzeri wemukuru weUSAID amai Isobel Coleman vakatuma makore makumi maviri adarika nyika dzirumatunhu eLatin America neCaribbean dzarasikirwa nepfuma ingangoenzana nechikamu chimwe chine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 1.7% zveupfumi hwenyika gore roga roga nekuda kwematambudziko ane chekuita nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ongororo ichangobva kuitwa neInternational Monetary Fund yakanongedza kuti matanho ekujairira kushanduka kwemamiriro ekunze anoda mari inodarika zana remabhiriyoni emadhora kana kuti 100 billion dollars kana kuti chidimbu chimwe chete pazvitatu zvemari inowanikwa nedunhu reCaribbean. Kuvandudza kugaiwa kwemagetsi nenzira dzekuafambisa nekusimbisa zvivakwa zvaro. Asi mari iyi ichiri shoma kwazvo kana pachitariswa kuti zvinoda mari inosvika trillion imwe chete yemadhora mumakore matanhatu anotevera kubatsira kugadzirira nyika dzichiri kusimukira kunze kweChina kuti dzizadzise zvinangwa zvadzo mune zvemamiriro ekunze. Amai Coleman vakati hapana imwe nzira yekuunganidza nayo mari dzinodiwa mukugadzirisa matambudziko emamiriro ekunze pasina kuwedzera zvakanyanya kwebudiriro yeboka remakambani akazvimirira. Vakati nekudaro kuUSAID nehurumende yeAmerica yose vari kuunza shanduko dzinobatsira kutungamira, kuumba nekukwanisa kusimudzira nadzo makambani akazvimirira kuitira kuti akwanise kushanda zvizere zvine udzamu. Amai Coleman vakatuma makore manomwe adarika chirongwa chavo chinobatsira nemari yebudiriro pasi rose chinonzi Invest charatidza simba riri mumishandira pamwe yakadaro zvakavhura mukana wemari inoda kusvika kubhiriyoni imwe chete nemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kana kuti 1.6 billion dollars kubva kumakambani akazvimirira yekuwedzera budiriro munyika dzinoshandirwa neUSAID kusanganisira dunhu reCaribbean kusvika pari zvino. Hurumende yeAmerica yakaparura zvirongwa zvine chitsama zvekubatsira kuwedzera kutambirika kwekushandukwa kwemamiriro ekunze nenzira dzine ushingi dzinoraramika nadzo mudunhu reCaribbean kusanganisira chirongwa cheCaribbean Climate Investment Program nehomwe yeCaribbean Community Resilience Fund. Amai Coleman vakati kunyanga hazvo hurumende dzisina kugadzirira kuita shanduko huru dzekuwana mari yekurwisana nemamiriro ekunze erudzi urwu dzavanoda, nguva zhinji dzakagadzirira kuzvipira kuisa mari dzenyika mukuderedza njodzi dzerudzi urwu dzichigadzira mikana yebudiriro inovimbisa vanoda kudyara mari dzavo nzvimbo dzekushandira dzakasununguka dzichishandisa mari inenge iripo. Vakati budiriro yeremangwana inove ndiyo chete nzira yekuti pakwanise kuunganidzwa zvinodiwa mukurarama, mushandira pamwe unobatanidza makambani ari pasi pehurumende nevakazvimirira. Vakati muhurongwa uhu mune mukana mukuru kwazvo kuwedzera budiriro nepasi rose rinodiwa kuti rive nhaka inosiyirwa zvizvarwa zvichatevera. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica pane zviri kuitika mudunhu reCaribbean. Amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weVOA Studio 7 ndiri muWashington DC.
Iko zvino tochimbotarisa zvabuda munawo dzemitambo. Stephen Cox weZimbabwe ndiye atanga kupinda makwikwi kumaOlympics kuParis nhasi, asi abuda ye ari pachidano cheChina. Tichitiwo titarisa misoro ye titarisawo zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League. Arsenal Movers yarova Cape United 2-1 mutambo watambirwa kuLuveve Stadium nhasi. Aiwa vatereri, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Advocate Nelson Chamisa vanoti SADC inofanira kutarisa nyaya yeZimbabwe zvikuru panyaya dzesarudzo uyewo kumbunyikidzwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu pamberi pemusangano weSADC mwedzi unouya. Asi ZANUPF inoti hapana chiri kunetsa munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muna Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamulekela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 27 kuNtulikazi 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Lokho esikubonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafutela kudala ngokuthi kuneza abantu.
Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebeqalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare.
Bafuna ukwenza udlakela lodlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjaze, njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit eZimbabwe.
Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi abantu laba benza okungekho emthethweni, bakukhula ijwabu lobuso abesifazana bengazi ukuthi abaningi abesilisa bathakazelela abansundu abanejwabu labo lokuzalwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lamanye athi kawasavunyelwa ukwenza imihlangano okutsho ukuthi ilizwe selibuswa ngentando nguhulumende we-ZANU-PF labanye babo. Kulamalunga ebandla leli avalelwe entilongweni okwamanje emelele ukuthoniswa amacala okwenza umhlangano okuthiwa wawungekho emthethweni, njalo labanye abayaliswa ukuqhuba imihlangano etshiyeneyo. Uhulumende uthi amabandla la azenzisa ngoba abone ngani i-SADC izangenela kudaba lwabo ngesikhathi kulo mhlangano eHarare. Umnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe uthi akumangalisi ukwenzakala kule Zimbabwe okwamanje.
Uhulumende waseZimbabwe nguhulumende ongaselani lokuthi abantu bemzini baza kufika. Bayabopha, bayachaya iloba nini, kabasakhathali ngamalungelo abantu. Nasikhula sasisazi ukuthi uma kubuya abantu bemzini ngaleso sikhathi ngaziwone kanjani kawuchaywa. Kodwa lokho esibonayo kwingqubela phambili eye-DNA yezanu eyafukela kudala ngokuhlukumeza abantu. Kusukela kuthathwa uzibuse sabona ezibrawuni yomramba thina ngesikhathi samgabe oshotlive kusiya kubo Ranoff kuyaqhubeka ke namhlanje andumnangagwa lanxa esephethe i-chairmanship ye-SADC.
Manje kutshoni konke lokhu baba Mlalazi nxa sukhangela silungena kwezepolitika?
Lokhu kule sifundo esikhulu esiyi-1 ubana i-SADC yinhlanganiso yama-head of state engenelisiyo ukukhuluma lapho kulohlupho khona. Sesike sabona emuva amanye ama-leaders awamazwe ngabo Botswana Ian Khama babesenelisa ukubana bakhulume. La ma-leaders esesilawo namhlanje abakhathali ngokuhlukunyezwa kwabantu beZimbabwe. Silesifiso ke ukubana uhulumende wase-South Africa, wase-Botswana, Swaziland, la wonke amazwe ase-SADC including iZambia ukuthi bake bathathe uhlangothi lwabantu basuke ohlangothini lukahulumende we-ZANU-PF, ngoba sesikumeze abantu baphila luklubhu wasukuma nje babuya lamabhatani sithi banyathele ikhanda bathaye okuzwayo bakuthiye ulimele wefukile abakhathali. Sesisele nje abantu beZimbabwe into engentandane ezingelo ozinakakelayo.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Obandla le-ZANU-PF umnumzana Munashe Mdutsa uthi bazenzisa abaphikisayo.
Kujayelekile nje ukuthi nxa kuzaba lo mhlangano omkhulu ungabe ngowe-SADC kumbe ungabe ngowe-Africa Union kumbe o-United Nations, abamabandla aphikisayo bayakuthanda ukuthi bayabuthana beqalise ukwenza izinto ezenza ukuthi omunye wababotshwe, besenzela ukuthi behlambaze ilizwe leZimbabwe, bezama ukufaka iZimbabwe ukuthi ibe khona ku-agenda yemhlangano leyo ebizwe ngenxa yokuthi kumele ibe khona ingabizelwanga iZimbabwe. Siyakwazi ukuthi iZimbabwe ingene kukhetho ngo-2023 lapho abantu beZimbabwe abakhethe khona ibandla leZANU PF ePharlamente, bakhetha ubaba uMnangagwa ukuthi akhokhelele okweminyaka emihlanu elandelayo. Yikho-ke kathesi bakhona abalesifiso esokuthi lokho kwenzakala last year akube ngokumisiwayo kungayenzakali. So yikho belokhu besilwa lakathesi. Lakathesi sisiya kuSADC, iZimbabwe yahose SADC. Umongameli uPresident uMnangagwa uzathatha i-chairmanship ye-SADC. Abakufuni khonokho, bafuna ukwenza udlakela lo dlame ngesikhathi lapho iZimbabwe sizafuna ukuthi ilungiselele ukuhosta i-SADC. Lokhu bekwenzela ukuthi iZimbabwe ihlanjazwe, njalo kuyumzamo yokuthi i-SADC ipostpone i-summit ye-Zimbabwe, lo mongameli uPresident uMnangagwa engangeni ku-SADC as the SADC chairperson. Kodwa yikho ubone uminista we-Home Affairs ubaba uKazembe Kazembe laye umongameli upresident ekhuluma ngomngcwabo kababa uBrigadier General Chaminuka ukuthi hayi, asenzeni izinto ngokuthula, asiphileni ngokuthula, siyakhe ilizwe lethu. Labo abafuna ukwenza udlame lodlakela, umthetho uzabajezisa, umthetho uzakwenza ukuthi kuvikeleke isizwe kazi seZimbabwe.
Ye, akusitele baba Mdudza, ubona zani kutshona konke lokhu, njalo kuyangaphi?
So lokhu thina njengabontanga abezani PF sithi thina kuyasithokozisa ukubona ukuthi iZimbabwe layo isifake kumap ye-development eyenziweyo ngumongameli langebandla lakhe langurhulumente wakhe. Thina kithi kuzithabisa ngawa, siyabona imigwaqo uyalungiswa, sibona ama-networks alungiswa, sibona izinto eziningi ezitshengisa ukuthi izifiso njalo lezithembiso zikamongameli ayezibekile efuna ukukhankasela ukungena ukuba ngumongameli ngo-2023 useqalisile ukuzifeza. Yikho-ke thina kithi sithi hhayi, lokho okwenzakalayo abafuna ukuzama ukuba ngumsindo, bezama ukuzibophisa, besenzani, kababotshwe, ngoba aso sikhathi sakhonokho isikhathi sokwakha ilizwe. Umuntu wonke kabuye ebe part and parcel for laba bakhe ilizwe. Umongameli uyatsho ukuthi ilizwe lakhiwa libuswe lithandazele ngabanikazi bakhe.
Umnumzana Munashe Mdudza, lilunga lebandla leZANU-PF, bexoxa le-Studio 7 eseHarare. Wezemaphandleni, induna sezikhuthaze uZulu emaphandleni ukuthi abelane ngokulingeneyo ukudla okuvela kurhulumente ukuze kungabi khona ozabulawa yindlala. Udubo lwamanzi kanye lokuswelakala kwamadlelo ezifuyo ngokunye osokutshayisa izakhamizi ngamakhanda. U-Albert Ncube usipha lolo daba.
Lanxa urhulumente sesungule uhlelo lwesiphala senkosi lapho induna lazo ezizabela uZulu oselayo ukudla, iningi lezakhamizi zithi lokhu kudla kakwenele uZulu olambayo. Unkosikazi Eunice Moyo wayisakhamuzi sensimbi eGarenemba uthi baphakathi kwendlala enkulu.
Indlala iningi kakhulu ekhaya, abantu siyalamba, namanzi vele kakudla, siphila nzima. Le nkomo zinjani sezisifa, kulatshani nje obubona kunje kuwomile. Umumbu basiphile nje khathesi, siphiwe khonokho nje kokuthi siyagayisa, kodwa saphiwa abanye kabaphiwanga. Usuthi khonokho kuphiwe lawe, usucuphela yena lowo makhelwane, ngoba kunzima ukuthi wena udle omunye wakho enjani engalakudla.
Umnumzana Khumbulani Moyo odlala esigabeni lesi uthi abantwana besikolo bathole nzima ngendlala.
Uzuzwele umntwana esiye esikolo ekuseni, umbone ihambe nonobele, uzuphose umbuzo ukuthi wena unobala uhamba njani, i-answer iyabi ukuthi angidlanga lutho. So umntwana nxa esiye esikolo engadlanga lutho kugcina kum-affecta lasezifundweni zakhe, agcine engasafundanga kuhle njengabanye ngoba uyahlutshwa indlala.
Ekhuluma ngesikhathi kugcotshwa induna ufatalale Mawaza, induna ematshetsheni umnumzana Mbiko Masuku ukhuthaze uZulu ukuthi anakekelane ngalesi sikhathi sendlala.
Nxawudinga indawo yokulala, qala kwakuthuga kuze umsindo, ngezwa abantwana bebanga umsindo, ngisusazi ukuthi basuthi la uzaphekela udle. kathesi kukhangelwa izinja ungabona injica ile ayidlule phambili konke lokho kwenziwa ngumumo esikuwo owendlala kuyadingeka ke ukuthi sisondelelane sibe seduze duze sonke sincedisana
inkokheli yezinduna umjane Khumalo uthi uhulumende sengeze ukudla ukupha uZulu ukuze kulwisane lendlala
phezu kwalokho elikuncediswa ngakho ngabe-social welfare unika amasakadi khulu 100 iwadi ngayinye ngayinye ngohlelo lwesiphala senkosi icala abantu abaswela mhlawumbe abangangenanga ku-welfare le muli lapho abantwana abagcinane khona bebodwa lezigoga
uphinde waxwayisa abanye bakhe ukuthi bazabotshwa nxa bengaphambula lokhu kudla
kungathi umumbulo uzonceda abantu abalambayo thina bese siqoqoda ijele sesiwuthengisile lowo mumbu ingabe sesinika bemuli yethu kuphela singasanika abantu laba ukuthi besibanike asincedise imuli zonke ukuba zingafi ngendlala ikhona indlala lonyaka asithandabuze
kusenjalo izakhamizi zedambashoko sezisungule uhlelo lokuza akhela ikliniki ukuze sithole ukwelatshwa eduzane umnumzana Sikhululiwe Dube udoka manje sebeyakhe ibhokisi kodwa babhekane le ndube ezithize
kusaseyimizamo yami yezakhamizi ukusebenza konke lapha kuhamba kancane kakhulu obhilida bavolontiya kuyake ukuthi kungadobhakala imali encane nje baphonge uphoselwa singeke sithi bayabhadalwa yikho kuhamba kancane bakha kuphela ngolwesithathu lawa amanye amalanga besakha kwezinye indawo so ukuthi singathola mhlawumbe umuntu ongasincedisa idona obhilida baphiwe imali bengakha almost every day
umnumzana Mbekezele Ndlovu ohlela kule ndawo uthi kubalulekile ukuthi likliniki yakhiwe ngokuphangisa
ikliniki esilikwe ikhatshana estenmore ikhatshana kwanda kukhatshana so indlela zokuhamba zithwalisa abantu nzima so zizama ukuthi abantu bangabi lohlupho olukhulu xa bethe baphatheka basondele khona peduzana kathi asikhangelelanga ukuthi izasiza idambashoko village yodwa akhona ama-villages aseduza njengemagedleni ishake lapha eshale emfindi lapha labo bazasizakala khonapha labo ngabe nje ngabe siyafisa ukuthi labo ngabe baphatheka sincediseni ngoba nxa isiphelile akula muntu ovalelwayo
iningi lezakhamizi lihamba umango omude emaphandleni ukuyafinyelela ezempilakahle okudala ukuswelakala kwempilo kwesinye isikhathi ngimele umsakazo we-studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube
ake sizwe imbono kahulumende weMelika.
Ilizwe leChina selenqabile ukuthatha inyathelo kulandela ukukhuthazwa ngamazwe omhlaba ukuthi lihloniphe ilungelo loluntu. EleChina lenqabe imizamo eminingi elohlonzi enziwa kusetshenziswa ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba oluhlola eziphathelane lamalungelo oluntu olwe UN Human Rights Council's Universal Periodic Review. Ilizwe leMelika liyasola ukwephulwa kwamalungelo oluntu eTibet, iNamongolia, leChina, ukubulawa kwabantu okulokhe kusenzakala kanye lamacala adalwa eXinjiang lokungahlonitshwa kwamalungelo lenkululeko yabantu beHong Kong. Izenzo zeChina zibonisa ukuthi ilizwe lelo liyala ukulandela izixwayiso zomanyano we-United Nations ngemva kokuhlolisisa njalo liyephula amalungelo liphinde lidelele ukuzimisela kwamanye amazwe lezomthetho ukukhuthaza ukuthi kulandelwe imithetho njalo kuvikelwe amalungelo abantu. Uhulumende weMelika uzethula izijeziso ngokungavumeli iziphatha amandla zikahulumende weChina ukuthi zithole ilungelo lokuvakatsha amavisa ngoba ziphatheke ekuhlukumezeni lekubandlululene abokholo lomhlobo othile. Sithi ilizwe leChina kufanele lilandele iziqondiso zokunanza amalungelo oluntu ese-Universal Declaration of Human Rights njalo lamukele inkuthazo eliyiphiwe kuwona lo umnyaka kusenziwa inhlolisiso yokuphathwa kwamalungelo e-Universal Periodic Review lokuthi likhulule abantu beChina ababotshwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni.
YiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party, sicubungula udaba lwegugurawundi okukhangelelwe ukuthi kukhulunywe ngalo emphakathini kungabekwa ilanga emhlanganweni ekhokhelwa zinduna.
Ngiyabingelela mfakazi labalaleli, ye thina silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azilayo i-jurisdiction over udaba lombhuqazwe. Izinduna ngama-victims. Ngike ngafaka i-example yenduna uMathe ende uthola ukuthi umntanayo nguye kathesi oseyinduna uphatha njani udaba lapho laye athinteka khona. So silibandla lemthwakazi Republic Party sisakholelwa ukuthi izinduna azifanele ukuthi ziluphathe lolu daba njengayo yonke imbhuqazwe. I-United Nations iyacaca ukuthi kumele luphenywe kumbe luphathwe yi-independent commission ebona ngezembhuqazwe.
Sisanda ukuxoxa lezinduna kuwona lo umsakazo kuvulwa ngokusemthethweni uhlelo lolo. Zithi zona uhulumende wakubeka kwacaca ukuthi abantu yibo abazazikhulumela ukuthi bafuna udaba lolu luphathwe njani. Lithini ngokuthi abantu bazikhulumele?
Ukuthi abantu bezikhulumele kulungile ngoba into kumele ibe victim centered. Kodwa esikusolayo ukuthi lukhokhelwa ngubani, bazikhulumela kubani, othunywe ngubani, oreporta kubani. Izinduna ziripota kuye nalowo owaba lesandla othintekayo futhi khona lapho. Kulapho thina esisola khona. Kodwa kufanele ukuthi abantu bezikhulumele, kodwa phela kumele kucace ukuthi bazikhulumela kubani.
Ubone ngani abantu bazasukumela phezulu yini ngobuningi babo babesifazana labo ababikwa badliwe ngulwa?
Amboni msakazi labalaleli ukuthi yibo bonke abazaba naso isibindi sokusukuma. Remember ukuthi izinto ezenzakalayo they left psychological scars and physical scars as well. Physical scars can heal but psychological scars. Mina ngikholela ukuthi if uhulumende ube genuine ngamhla umbe uqale wa release ama counselors lama maybe psychological clinical psychologists ukuthi abantu beqale bethiwe i counseling bekhuthazwe ukuthi bebe lesindile ledlabuzani yokuthi lento besukume bebhekane layo bekhulume. But kumanje awukwazi ukuhamba ku victim ufike nje uthi khuluma ngayo yonke lento. So angiboni. Njalo futhi sinazelela ukuthi yena uhulumende wezana uPF kusukela ngesikhathi kuthunjwa ama tourist kuba lesikhathi lapho abe ababe hamba be investigate khona bethu obonileyo kakhulume. And I'm sure namhlanje kusasengqondweni zabantu ukuthi ngempela ngempela ngizakhuluma kumbe ngilale sendlandelwa ebusuku ngisakhuluma umsefo okunganani. Akuna guarantee ukuthi abantu basefu ngoba uhulumende lo onguye futhi owathintekayo kulowo graba nguye olokhe ebusa, nguye olokhe namhlanje esibusa ngendlela yokuthi asinayo i-freedom of speech le-freedom after speech. So khonapho kusasenzima abantu bazihlaba izinto eziningi kodwa abanye bazosukuma. Kodwa abantu ngoba vele abafani, angeke ngitho ngempela ukuthi bonke abantu bazoyimela. Amboni besukuma ngobuningi kumbe amboni besukuma bonke ngenxa yezizathu lezi esengiziqambile.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Kethiwe Bebe, ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Kusigaba liphuma lendaba lijone lendaba. Abanye abesifazana bathi basebenzisa imithi etshiyeneyo yokuhluba ijwabu labo ukuze libe mhlophe ukwenzela ukuthi babukeke emphakathini. Abezempilakahle bathi abantu laba badlala ngempilo yabo ngoba okunye abakusebenzisayo kudala imikhuhlane etshiyeneyo. Labesilisa labo bathi ubuhle bowesifazane nenhliziyo hathi ijwabu elimhlophe. Kubika kubathabele masuku.
Abesifazana batholakala bezitshintsha ijwabu labo, ikakhulu ubuso, ngoba bekholwa ukuba ubuhle ngumbala wejwabu. Lokhu bakwenza ngokusebenzisa imithi abayithenga emigwaqweni ngudlu, ngoba ingavunyelwa ukusetshenziswa ngokusemthethweni. Eminye yale imithi igoqela ihydroquinone, esetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ephathelane lejwabu, amanye amafutha agcotshwayo, le mithi etholakala kumajekiseni. Inkosikazi Cassandra Siwela uthi zinengi isizathu ezenza besebenzise imithi eyokutshintsha ijwabu.
Indaba le yokugcoba le isisukala khatshana e-high school khona ngaleyo ngubani wasiba la majaha ngenalwana wayelo mbala wawukhanya. Njalo kukhathesi nxasa usenelisa ukuthi uzithengele amafutha la owuthi ugcobe vele uzathenga ngugcobe la kwenza ukuthi la ube ngumuntu phakathi emphakathini. Okunye futhi lezi nsuku abesilisa basadingi okwemshado lokhu sebekhangela ubuhle bomuntu phandle lapho. Lanxa ngisiya kwi-interview nje yebo amaphepha azakhangelwa kodwa kuyakhangela lawe phandle ukuthi lawo ukhangeleka unjani.
Baningi abenza lokhu eZimbabwe kodwa kulabanye abathi akuncedi lutho okwenziwa ngabanye abesifazane. Inkosikazi Janet Mbambo, umhlali wakoBulawayo, uyakusola kakhulu ukutshintsha ijwabu umuntu abemhlophe.
Omama kumele beyekele ukugcobisa, kumele beyekele ukugcobisa amafutha lawa abatshintsha imbala. Umuntu kahlale ngumbala wakhe ayiwona azala ngawo, hayi ukuthi ngobe sekhulile sebona selamakhethi emadodeni setshintsha umbala. Uyathola umuntu selamabalabala esesini ngenxa yezinto ezinjengazona lezi, sekhanya imithambo yegazi akaqedakali ngenxa yokufuna ukutshintsha. Asitshiyeni into ezinjengazona lezi ziyazilimaza.
Kunabesilisa labo abathi ukutshintsha ijwabu akutsho lutho. Umnumzana Jabulani Ndlovu, umhlali wakoBulawayo, uthi ukugcoba amafutha atshiyeneyo akwenzi owesifazane abukeke okwedlula olojabu elimnyama, ngoba ubuhle bomuntu yinhliziyo yakhe.
Abantu abangabomama kulezi nsuku bayablitsha kakhulu iskin. Yibo bathi ukuthi bekhangeleke bebahle, kodwa uyathola umunye nxa eseswelile into lezi zokublitsha iskin sesingane sesingokunye. Lakho vele ubuhle bomuntu abukho ngaphandle, kusekucabangeni, kusendleleni aziphatha ngayo. So kuba njengama-slipin, kodwa akulalutholi uphumayo. Akula muntu ongathola umendu ngakho lokho. Kuzothi sonke sokuphelile ubuhle lobuyana bokublitsha, umuntu seza kubona ukuthi uyini vele wena ngokwakho.
Udokotela Derek Matsika osebenza koBulawayo uthi miningi imikhuhlane ebangwa yokugcoba imithi etshintsha ijwabu lomuntu libe mhlophe.
Kuzafika isikhathi lapho umuntu longasasebenzi khona, kutsho ukuthi uzawuyela ukhala yakho kode kubelene ekukhaleni yakho, kuyabe sokulamanye inhlupho ezinjengama-skin cancer. Enye futhi imithi leyo emningi ilalokhu esithi ngama-steroids amaningi. Nama-steroids yinto ethengangena emzimbeni la iyaphambanisa futhi ukusebenza komzimba, icine yenza ukuthi umuntu ecine esiba le-BP labochukela. Yikho isiyanda ukuthi nxa uthatha into uqala ucheck-e lobodokotela ukuthi yikho yini, ungathathi into udumile and ungaphuza ufika esibhedlela kuyakwazi uthatha nempilo yakho njalo futhi.
Inhlanganiso ye-Medicines Control Authority of Zimbabwe ithi abantu kumele behluze imithi bengakayisebenzisi, ngoba iyingozi eminingi esetshenziswayo ukuguqula ijwabu lomuntu libe mhlophe. Ithi eminye idala imikhuhlane enjengemvukuzane yejwabu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
So isikhathi sabalaleli.
Studio 7 linjani basakazi? Hayi basakazi, kanti sadeki into ekhona vele kumbe into engekho? Kanti sadeki isebenza njani? Ngoba manje isadeki igijima iya khona ngale eZimbabwe, iya indoza nalowo muntu oyiwo abakhuluma ukuthi ukhetho lube lungakhululekanga. Njalo isadeki icabanga ukuthi ukuthanyelela izibi ngaphansi kwamakhapethi kuzanceda ngani? Okubuhlungu ukuthi bona lawo bantu abagijima bethi bayisadeki bathona behoza abantu beZimbabwe emazweni abo, behlukuluza abantu baseZimbabwe emazweni abo, besazi isizathu sokuthi abantu baseZimbabwe beze bebe emazweni abo yini.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7, ngajabula i-audio mayingafundwa la kule nto esihlukumezayo thina. Kanti why sokumele ukuthi iSADC ihambe iyewenza umhlangano eZimbabwe ukuthi iyefaka umnangagwa ukuthi ebe ngomkhulu weSADC? ukhetho azange luhambe kahle isadiki kayingenelanga manje sebekugqibela lokhyana into leyo yasihlupha kakhulu
siyavuka Studio 7 elisiphathela indaba njalo nje nsuku zonke kubuhlungu lokho esikubonayo kusenzakala elizweni lakithi kusenziwa nguhulumeni weZANU-PF angazi ukuthi ungubani wamncomayo ukuthi ma ushaya abantu noma ubopha abantu uyabo unguhulumeni olungileyo ukuthi wanconywa ngubani ngoba ayikho right lento oyenzayo manje kuhlukunyeza izingane kuhlukunyeza sopolitiki kuthiwa abantu mabangahlangani kodwa bona bayahlangana
sizalibonani kwistudio 7 hayi siyalibonga bakithi kwistudio 7 ngendlela elikhuluma ngayo nalokho elichazisela ngakho xaba uthi ma singabantu sonkeni siyawazi wamazwi lwakhulumayo kodwa ke into esuke ihlaba isiphendule ihlaba izinhliziyo uma kuthi amagama lakho yomnakawe esithi abantu bemandebeleni abatshontsha ebasuka betshontsha e-South Africa usho bani abantu abasuka betshontsha e-South Africa funa singakwazi ke lokho.
Laba ngabanye abalaleli beStudio 7 abasithumezela imilayezelo yabo kuWhatsApp. Nantu ke uhlelo lwenu labakhulu.
Yes, sirbona ninjani igama unkosana isibongo okhumala siyabonga kakhulu kubasakazi kaloku sibe siphile ithuba lokuthi manje sikhulume emsakazweni siyabonga kakhulu. Mina umanager kaNtombi Khumalo kathi ke uNtombi Khumalo ophuma eZimbabwe Victoria Falls eMkhosana siyabonga kakhulu. Esiliphekela khona lapha ukushacha mabhodo nabantu belungisele ukudla kwendlebe kuyalunga lunga impela singakhohlwa ukubingelela lani basakazi silibingelela kakhulu sithi silithanda lonke singakhohlwa ukubingelela futhi labalandeli lani balandeli manje siyalithanda sithi support yenu siqhubekele isupport isikhathi zonke kuze kwenze ukuthi uNtombi aqhubekele phambili nomculo ngoba intombazana manje ekhule vele ithanda into zomculo kanti siyaqhubekela siyaphambili nakanjani siyaqhubekela phambili. Abantu ababeready for ukuzayo ukushasha ukudla kwendlela ngiyasithanda lonke lo ntombi yalithanda siyabona.
Kukhulu Ntombi Khumalo yakudinda ke lo mama singake hlola nesihlobo sikasikhangela ezinye izinhlobo zendaba ezikhokhela namhlanje. Amabandla aphikisayo athi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebathwalise nzima ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu we-SADC Summit eHarare. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi abantu laba benza ungekho emthethweni abaguqula ijwabu libe mhlophe nke bathi bawenzela ukuthi babukeke emphakathini. Sikuba lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.